Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 14 kukadzi 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nekuramba dzichida kupihwa mari kunyangwe zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri wenoteon muparamende vatemba mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yavafanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapata anopikisa rekupinda kana kudzokera kubato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vari kushora zvikuru nhengo dzedare reparamende dzave kuti dziri kuda imwe mari yebasa radzinoita vachiti hadzisati dzapiwa nehurumende. Izvi zviri kuuya panguva pangopera mwedzi miviri nhengo idzi dzakwereteswa mari inosvika zviuru makumi mana ekuamerica kana kuti $40,000 zvichinzi ndiye kutenga dzimba. Vanotungamira nhengo dzeparamende idzi panyaya dzemagariro adzo vatemba mliswa vanomirira Norton vakasimudza nyaya iyi mudare reparamende zvondo rapera vakati dare reparamende riri kunonoka kuvapa mari dzavo dzekubatsirikana zvinopa kuti pavanozodzipiwa dzinenge dzisisina uremu sezvo dzinenge dziri mumadhora emunyika. Asi muzvinafundo Masocha vanoti zviri kutaurwa nenhengo dzeparamende idzi hazviratidze kuti dzinonzwisisa kutambura kwevanhu vavanomiririra nevari munyika.
Panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika. Panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo maMP acho akaitwa sana vamulisa vane zvingi vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvinenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra. Tichinatoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya. Vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati. Hazvingahwisisiki izvozvo kana nena hazvingazvihwisisi zvachose. Chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari runoshayiwa chokudya runoshayiwa fizi. Zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara kana mozodzoka yanyu munomodi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo pokugara namaallowance avo muparamende hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masocha, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kuri kunzi zviro ndizviro pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa sokungoita basa kunogona kungoitawo mumwe savanhu vane zvinhu zvavo. Saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nokusa wisisa kovani koko nyangwe nesu tino wisisa tino gona kuzazi wisisa kana paine mari zimwe dzavakambopuwa kubuda zvinova chizvamari
asi professor kana tichitenda kuti imari yavakashandira chakaipa chii kuti vashandise mari yavo yavatambira iyi nenzira yavanoda zviri pachena
chakanyanyo kuipa ndicho kuti vanhu vanomiririrwa nama MP wayaya vanhu vane zvara ndokuipa kwazvo izvozvo ukandotora chikafu chako ukachidyira pamberi paune zhara haakwanisi kukututumadza munhu iye ndopakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra maMP moziva kwokudyira mari dzenyu moziva mapikicha okuisa pamune maisa pamatande mutande apa kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava vanozvimiririra voga ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyumari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodyira mangwana
hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwavanoita chii chiri kuitika apa
chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samampa vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakoni vemabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva mamamp kweni ndobhadharirei saka ndopandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti mamp abhadharwa mari dzavo kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara malone kuma 40,000 50,000 ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance amamp achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zake yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kuchimbonzi vapiwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo zvaita sei and papi pacho pazvagozha
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunare kuOhio nestudio 7 asi vanomirira Norton mudare reparamende vatembambuliswa vanoti nhengo dzeparamende dzinopiwa mari shoma inovatadzisa kuita basa ravo zvakanaka vachiti vari kupiwa mari shoma pane inopiwa nhengo dzeparamende vekune dzimwe nyika tatanga nekuvabvunza kuti mutauriri weparamende akatii pamusoro pezvichemo zvemari zvenhengo dzeparamende
spika vakati taisafanira kumirira kuti nguva isvike ipapo because ndakati tinoita kunge wea preoccupied nemaallowances yedu yet kunonoka nekuti kana usina kubhadhara allowance kubva September and muna February wapinda zvinoita kunge nzvo zvaunongoda kungogarira kungomirira yet people vane basa rekumake sure tizabhadharwa we must be paid and we do our work but how do you do your work when these allowances are not paid for an outstanding from September October November December January 5 months
chikonzero chacho ndechevamuliswa se zvichiita se zvichifambiswa nenzira iyi
kuda kuti nhengo dzeparliamendi dzionekwe kunge zvavanongodai mari dzavo and tisaite basa redu nemazvo nekuti basa redu ndekuongorora huori nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pachungu kuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vangwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema 40,000 loans dzivangati kana isu tapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita ndoizvotionai nhengo dzeparliament dzaipiwa loani ye 40,000 but ivo havatauri kuti vakaparana maloani yema 500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudzi wewai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukweretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari yekukutambirisai
ya ndizvozvo zvacho nekuti musangano notonga ezanupf saka nhengo dzeparamende dzezanupf zinonzi nyararai nekuti bunge redu rine section ya 129 1K inoti musangano nesimba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvoda musangano saka vanonyarara handizvere uku futi opposition yacho inodyiwawo nemusangano wezanu PF havataure zvoita kunge inini chete ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu NP inge ine zvese kuti basa rifambe zvakanaka kozi ndapa anondidzinga ndi munhu angozvimira ndega ndakapawo kuvanhu saka ndinenge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nhangu upenyu hwangu hauna kushata ndinorima ndine mabhizinesi and so forth saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo in fact paramendi itondito nditoshandisa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndionekwe ndichibetserawo vanhu handakatumwa namwari
mataura kuti hamude kuti muonekwe sevanhu vanongoramba vachichemera mari munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika
vanhu ende takakumbira paramende kuti yadini kuudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana tichinowana maminista tichinowana majaji and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo chero madhiraivha hatina chero maofisis hatina ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndichipa vanhu mabasa kuti vabetsere muconstituency kundibhaira $150 at the end of the day asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha maminista vane zvakawanda and so forth saka iyo paramendi yakati udzai nyika nekuti ipublic information nyika ngaizive kuti ari kuwana mari yakawanda ndiani asi ndisu tinopasa bhajeti yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista dziende kujudiciary and so kasi chiwana zvishoma vakada kutaura zvinotinetsei saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi uhori hauperi nekuti nge taakuonekwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavari saka nyika yoenda kupi saka kuna na England kwamunoonawo maMP vanopiwa kana over 100,000 pounds per term Zimbabwe Musadak Mese kwakaita benchmarking ndichireve benchmarking vakaita na Kenya kuna na Zambia kunoona kuti vari kupatwa sei nhengo dzeparliament Zimbabwe ndiyo the least kuzambia they are paid at least kuma 3,000 4,000 kukenya they paid kuma 10,000 voona vanhu muofisi maresearch vanenge chitira basa nhengo yeparamendi kuti zvatinoita ndezvenyika hazvisi zvedu ende tenge tasiya mabasa edu anga tichiti hatiti tofanira kupfuma nazvo aiwa asi ngatirarame upenyu hwakanaka chero medical aid chaichero vana vedu chaichai kuchikoro ndisu tinobhadhara asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa
vanomirira Norton mudare reparamende vatemba murwiswa vari parunhare kunorton nestudio 7 Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa rekupinda kana kudzoka mubato riri kutonga rezanupf mukupera kwesvondo rapinda mumatunhu emdc alliance nemutwakazi republic party wange district coordinating committee yezanupf yakaita musangano kuchinotimba hall nemugovera uko kwavakatambira vatsigiri vatsva vezanupf avo vanonzi vakange vakawanda chero hazvo bato rezanupf richiti riri kutambira vanhu vakawanda vari kudzoka vamapato anopikisa vanoti zanupf haichadiwi nevanhu mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga aita hurukuro nemukokeri wedare reparamende wezanupf vapupurai togarepi
Blessing tinomufaro mukurusa wokuona vanhu vakawanda nouwandu hwavo vachiuya kuzvipira kubato rousununguko bato rinomiririra zvido zvavana vezimbabwe zanupf vachibva kumapato anopikisa vachiuya kuti todzokera kumusha kumusha kune chokwadi kumusha kunorugare kumusha kunomiririrwa zvido zvavana vezimbabwe hausi mufaro watinawo kutambira ruzhinji rwevana vezimbabwe rwekuti haiwa hatingarambi tichiteverana nemhepo, hatingarambi tichiteverana nemapato anotumwa navavengi veZimbabwe, hatingarambi tichitevera mapato emhirizhonga.
Asiwo imi sebato reZANU-PF, chirongwa ichi chiri kutekeshera nenyika yese here kana kuti mungori muHarare chete zvatakangoona izvo?
Tinowa mufaro kuti vana veZimbabwe vari kujekerwa. Baba vamunangagwa vari kufamba nenyika yedu vakatarisa kubudiriro yeZimbabwe. Vari kuona baba vamunangagwa vari mutungamiriri uzere nechokwadi, ndokusaka uchiona ruzhinji ruchitirwauya. Vana Collins Tsvangirai vamuri kutaura vanhu vakajekerwa, vanhu vatinoona vanoti vane unjere, vakaongorora vakaona kuti zvakanaka kuti vadzokere kundoshanda nebato ramavambo okuzvisunungura kwevana veZimbabwe. ZANU-PF,
ndiri kuda kuti mubate pekuti kumasero, kumawadhi uko, kumadistrict, kumaprovinsi uko, kumaruwa kune vanhu uko, nhauyi iri kuitikawo here kana kuti zvaingova zvatakangoona izvozvo zvekuHarare izvo pamapikicha?
Tino vamakaona vashoma nokuti nzvimbo zhinji dzanga dzinokunaya kwemvura yakawanda. Kwese kwatinobva kune vazhinji vakadzoka, ende tizere nomufaro kuti kuvatambira namaoko maviri. Vanga varimo muZANU-PF vari kutamba nomufaro, huyai mushande pamwe chete nababa vamunangagwa kuvaka Zimbabwe. Nyika ndedu inotongwa nesu nevayo. Saka ndinowa mufaro nyangwe neni pachangu somunhu. Kwandinobva kwangu kuGutu South, ndakaona vazhinji vakatouya nebhazi vachiti tinoinda kunoona mukuru wenyika, tazvipira kushanda pamwe chete noruzhinji kuti tivake Zimbabwe.
Mukokeri weZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe divi ravo.
ZANU yaita munikwi, ZANU yaita manyoka. Vatambura vanotora vanhu vavo veZANU-PF vachivaparedha kuti vabva kuCCC. Isu tine svinga revanhu vanobva kuZANU every day, asi semusangano wevanhu hatina nguva yekusara tichiparedha vanhu.
Vachibaya, muri kuti vanhu vatakaona pamavhidhiyo aitenderera aya nemapikicha nevamwe vaitotaurawo vakabvepi vanhu vese ava?
So zvamunovudzwa zvose zvikwaye vabva kuCCC, vabva kupi, aiwa ndezvemugodzi Matsuro. Kungotora vanhu vagara vari kuZANU vongovamisa vovaisa mashoko mumuromo kuti tabva kuCCC. Kwedu kuCCC vanhu vakawanda vari kuuya kubva kuZANU zuva nezuva rakasikwa naMwari, asi haiwa hatina nguva yekumbovaparedha. CCC musangano wevanhu, CCC musangano wemacitizens. Chero veZANU vari kuuya everyday, aiwa tinovatambira. Vanongouya asi hapana watinomboparidha kuti vabva kuZANU. Ndosaka muchiona kutiko zvino tatine marali atakaaplaya ku63 madistricts muno muZimbabwe. Vachishanda nemapurisa vakatidzivisa kuita marali kunzvimbo dzinosvika 57, vakangobvuma marali 5 chete.
Iyo ZANU-PF ine simba rudziko rekurambidza marali anoitwa nerimwe bato, haasi mapurisa here anoitawo izvozvo izvo?
Unova mucherechedzo wokuti ZANU iri kuvhunduka kuti vachamisa chinova chazezesa mutunhu nemago vaenda nenyika. Asi zvisinei, nyango vakatirambidza marali asi hazvimisi shanduko. Shanduko iri kungouya, shanduko ichauya nehurumende itsva. Tava nehurumende itsva inounza budiriro muZimbabwe, tova nehurumende itsva inounza mufaro muZimbabwe. Regai ndipedze ndichiti vanhu veZimbabwe vese kumatima nenyika, kana une mwana asati arejesa kuvhota ngaanorejesta. Tirove ZANU zvine mutsindo, bondoguna hazvikoni.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Munewsday nengo Zesisco Steel Pension Fund jinoita makumi maviri dzanyorera tsamba kuparamende kuti ibatsire mukuti vapiwe mari yavo inoita mamirioni matatu emadhora ekuAmerica yepenjeni yavo yavanoti yakasara pakubhadharwa pavakasiya basa. MuNewZimbabwe.com mutauriri wehurumende Vanik Mangwana vanoti bato rinopikisa Citizens Coalition for Change riri kurambidzwa kuita misangano pamusoro pevatsigiri varo vavanoti vanoita zvemhirizhonga. Mwedzi uno CCC yakarambidzwa kuita misangano kana kose, uye gore rapera 2022 CCC yakarambidzwa kuita misangano makumi matatu nemumwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Vamunangagwa munatsveruka muri kutonga nyika neutsotsi. Icho chokwadi kutonga nyika neutsotsi because vanhu havachadi. Muri kumanikidza vanhu. Dai muri umweka vanoenda kunozorora kumusha chitsetsa mupini. Vazukuru vachionai muchimbofara nevazukuru nguva diki yakusatirai. Izvi hazvichaitizvi. Chiendai munozorora mudye mari yama 42 years dzakareba muchikusvikana nhasi mutsveruke imi babai. Musi wekufa kwenyu ndaona nyika. Asi ndiri kuona kuti sekuti mbavha nemakororo ndovachachema because chairman unenge aenda. Muri kukokorodza nyika yeZimbabwe, vana vaifanira kunge vachienda kuchikoro. Vanhu vakuru vaifanira kunge vachienda kuchikoro vasina chavanoziya. Kuenda navo kuma sanction removal campaign. Kubvunzwa mubvunzo wekutoti sanction yacho chii haasi kutoziya. Taurirai vanhu kuti masanctions anopihwa nyika yeZimbabwe akapihwa maindividuals egovernment yeZimbabwe because mune utsotsi. Muri kutyora kodzero dzevanhu, nanhasi dziri kutyoreka dzakawandisa. Ada kuti ataure chokwadi nezviri kuitika. Hamudi kumuona munhu iyeye unotonga neutsotsi. Like izvozvi zvimuda kuenda kucongress. Muri kurambidzirai vatori venhau kunga varipo. Inyaya yekuziva kuti vanoziva chokwadi, vachataura zvechokwadi chaizvo zvekuti nyika dzisichanzwa. Mazanu PF muna guta kuroya.
Politics dzepaZimbabwe dzokusamusoro. Ndinogona kuita BP renyika kubafa BP renyika. Sei ndicharobatwa BP renyika. Zvinondigwadza kana ndichiona vakuru vemapoliticians vari kuzanu PF. Vaishi pavanongotungana dzikatungana dzemudanga. Uye vatungwa akabuda atomira panza kuti unoti handichadli. Ndabudiswa mudanga ototanga kuti pasine zanu PF. Asi rimwe zibora ngoma riri kuruzevha riri kufa nezhari nezanu PF riri. Rongoramba richimboti nayo zanu PF. Ivo vakuru vangoti dai so vakaona kuti ndatungwa pana handichagoni kudla pana. Uri kutsvaka panorwisa kutoenda pamwe. Vana Jonathan Movosa shasha dzokuriga vaishandisawo nezanu PF namugabe. Asi kuno pava kangotiza sau Kenya vakatanga kuti pasina zanu PF. Vanakasukuwere vose vakatanga kuti pasina vanga vatungwa pailisa pamugodhi wegogoridha. Vakatanga kuti pasinayo. Iwewe munhu unovhota uri kumuzevha wakadzungara mudzungariro upi unongoti uri muzhara mukombo wekutambura unongoti uri wezanu PF. Basa ndiri kupara ngozi uchingoti uri wezanu PF. Onai zvinoita vakuru venyu vari mberi ndo politics dzemunofunga kuita izvizvi. Tsvakai panorwisa. Gutsa ruzhinji ndo munotoda ndotitungamirira mberi. Kwete kuti munhu uri kuti uraya nenzara munongoti tiri wezanu PF. Tiri wezanu PF. Onai zvavari kuitawo vakuru venyu vari kufurandi venyu mberi ikoko. Singamboindi kure kure. Kuna vamugabe chacho vangoti vachitungwa vachibviswa pa. Vakati pasina wezanu PF. Vatoonoti hamupachina upenyu. Asi iwewe unongoramba wakaita sechinhare chinongoramba chakaruma zidovo rakaoma kare kare. Chiikunai vakomana.
Imi pastudio 7, pastudio 7 apo. Mugwadi kauyu kamugwadi wamuri kuramba muchipa mukana kauyu. Achatiodza mwoyo yestudio 7 yenyu iyoyo. Munomupirei mukana wokuti ataure zvinotirwadza kudaro. Zvese zvaari kutaura izvo imi nemiwo hamuzvizivi kuti ndezvekunyepa zvaari kutaura. Chatoudzwa namugwadi chii chacho chaanonyatsotaura. Munhu asina kurwa hondo anotaura zvina nebasa rese. Akarwa hondo kupi mugwadi? Mwana akazvarwa nezuro unozi. Muswera achitaura iye kana achidya achiguta kuzanu PF ikoko ngaadya agute iye. Kwete kutaura zvina basa. Misangano mingani yakarambidzwa isu kumaruzevha tikutoinzwa kuchikomba. Mapurisa epamasasa haana kuramba. Mutaura zvina nebasa rese kuti hatisi kurambidzwa musangano weCCC kuita sei.
Vamunangagwa vari kuti hazi izvoni tinogona kuita sarudzo dzakachena pasina vekunze vanopindira. Ko vanombotyei kuti vekunze vauye kuzoonawo sarudzo dzetinenge tichiita munyika mwedu? Ngavauye kavazovawo zvapupu mune ramangwana kuti vanyatsoona kuti muZimbabwe tinoita sarudzo dzakachena here kana kuti tinoita sarudzo dzisina kuchena. Ngavauye vanhu vekunze vazozvionerawo.
Uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi. Mataura akatanga ane zvinhu mukamwa. Pese pamunomufonera anga tinongodai. Iwe Tafadzwa Mugwadi iwewe. wamwe vakozambiefu wai wakabuda masondo apfuura aitaura kuti isu hatisume mapurisa aita musangano iwe nhasi otaura kuti etinosuma unyare here uri munhu akaita sei tavatsaungwadi zvaakuguma mani tavatsaungwadi iwe wapa dhuzi mataura yako yachasada kudzingwa kuzaniko kwauya munyika totanga kuita chiseko kuita nomadhini ranga rachibanga uripi izvozvi ndokwauri kuenda tafadzangwadi unotaura kunge une chinhu mukamwa every day uchinyepa munobva maita nge imimi ndimakatanga nezanupief anotafadzamugwadi makauya nezuro uno kuzanupief taitoweko madhezi acho ataiveko isusu musati mamboya imi chichaunotiudza zvezanupief tafadzangwadi
Studio 7 makadi Studio 7 toda kutanga tabvunza vamugwadi kuti ngavatafadzwa mugwadi kuti ngavatudze kuti musangano wezano pavakarambidziwa kukambena pavakarambidziwa kuungana navanhu ndepapi mwedzi upi idheti ripi igore ripi nemadza ake tafadzwa mugwadi ndiye ari kufosa mapurisa kuti arambidze cc kuti ungane navanhu une nhema hatidzidi ndivo vari kurambidza cc vezano kuti cc isasangana navanhu ngaatiudze dheti rakarambidzwa zano pf kuti isasangana navanhu ndepapi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumusangano uri kuitwa pamusoro perusarura uri kuitwa muNairobi, Kenya, vana muzvinabhizimisi vechidzimai vemuAfrica vanokurudzira kuti kushungurudzwa kwemadzimai nevasikana kupedzwe pamiganhu yenyika dzemuAfrica. Vana muzvinabhizimisi vechidzimai ava vanoti vanoshungurudzwa pavanenge vachiyambuka mabhodha enyika muAfrica. Musangano uyu uri kuitwa netarisiro yekuti nyaya iyi ichakurukurwa pamusangano weAfrican Union uchatanga muAddis Ababa nemusi wemugovera. Sangano reNigeria reNational Peace Committee rinoti mhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dziri kukwira zvakanyanya apo sarudzo dzava kuswedera musi wa25 mwedzi uno. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti munhu mumwe chete apfurwa akafa paMichigan State University muguta reEast Lansing mudunhu reMichigan muno muAmerica. Mapurisa akazara pachikoro ichi achiyambira vadzidzi kuti varambe vakavanda panzvimbo dzavari kusvika vaudzwa zvekuita. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yoshora nhengo dzedare reparamende nokuramba dzichida mari kunyange zvinhu zvakaomera vakawanda munyika. Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba Mliswa vanoti nhengo dzeparamende hadzisi kupiwa mari yadzinofanirwa kupiwa zvichienzaniswa nevamiriri veparamende vekune dzimwe nyika. Danho rakatorwa nedzimwe nhengo dzemapato anopikisa rekupinda kana kudzokera kuva nhengo dzebato riri kutonga rezanupf rapindawo mumatunhu eMDC Alliance nemutwakazi Republic Party. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau. Vadiwa vateereri, mova neValentine's Day rinofadza. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.